Ah, chinhu chakanaka zvikuru chakaitwa neHamas neuto romu Israel rokumbokandira nazvombo pasi vanhu vachipana nhapwa dzehondo zvinopa nguva yokuona kukosha kweupenyu uye zvakare zvinopa futi nguva yekuti nhaurirano irambe ichindirira mberi kuitira kuti zvinhu zvikuru zvokuzomisa hondo yose nokuzogadzisa bope rakanga riripo kubva dambudziko iroro richivambwa zvizovapo.
Zviri nyore here izvi kuti tione runyararo richiuya kunzvimbo iyi pakati peIsrael neHamas?
Chimwe nechimwe chine mviro mviro, saka ini ndinoona chiri chinhu chakanaka chiri kuitika, uye kusudurusa nguva iyoyo yokumbokanda zvombo pasi kuri kuitwa, dai kwaramba kuchiitwa mativi maviri iwaya achikurudzirwa kuti vadzokedzane mupfungwa dzavo uye vaone kukosha kweupenyu nokunaka kwokugarisana kuita kuti dambudziko irori guru rizogadzirika.
Zvii zvimwe zvingaitwe kuti tione mapato maviri aya achizowanikwa iwo achimisa hondo iyi zvamuchose?
Haizi nyore hayo, asi kuonerana nokupana vanhu vanga vakaiswa mumajere chinhu chakanaka chinounza yeuchidze kuti dai zvaramba zvichingowedzera zvichivandudzwa kuitira kuti hondo iyi ichimira muzvachose. Tisaregazve kuti tidzokere sure kwatinenge tabva igotanga futi zvakare.
Tinoona kuti nyika dzeQatar, America neEgypt ndodza dziri kutaura nemapato maviri aya kuti vawanikwe ivo vachiwedzera kumiswa kwehondo. Mungawana zvichibudirira here, uyezve pane mamwe masangano anogona kubatsira here apa?
Ndinocherechedza basa guru riri kuitwa neQatar, Egypt neAmerica kuita vana maenzanise pagakava riri pakati pePalestine neIsrael. Chinhu chakakosha zvikuru nokuti kana paita vana maenzanise ndizvo zvinoita kuti iwo mativi maviri anorwisana anyevenuke pamafungiro avo uyewo agadzikane, nokuti chinhu chinenge dambudziko iri radavirwa nedzimwe nyika. Ndinototarisira chose kuti da dzimwe nyika dzose dzichange dzichibetserana neAmerica, Egypt neQatar pakuti hurukuro irambe ichidzama kuti izosvika pakumisa hondo, izosvikazve pakugadzirisa dambudziko rakakonzera hondo rinova ragara ravana makore namakore.
Pane zvingaitwe here nemasangano akadai seUnited Nations kuti hondo iyi iwanikwe ichisvika kumagumo?
Pane mibatanidzwa inogonazve kusimbaradza vana maenzanise vatatu ava varipo ava vakaita seUnited Nations, nokuti United Nations rine simba zvikuru yokutsigira chirongwa ichochi chatangwa nenyika nhatu idzi, nokuda kwokuti idariro renyika zhinji dzapasi pose zvokuti izvo zvinhu zvinenge zvichizotsigisa mativi maviri. Kunogonazve kuita mapoka ari kuMiddle East echiAsian ikoko anogona kutsigira hurukuro dziri kuitika pakati peHamas neIsrael idzi dzichitungamirwa nenyika nhatu idzo dzeQatar, Egypt neAmerica. Chinhu chakakosha zvikuru kuti zvikaita saizvozvo zvichinyenga vana maenzanise vachiwanda, ndiko kuti rugare rugozovapo padambudziko rabata nyika mbiri idzo, dzinekuti dambudziko racho ragarawo zvakare kwamakore. Saka ndoshuviri yatinongoita pasi rose kuti dai zvikadaro.